Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund rinoti upfumi hweZimbabwe mukupera kwegore huchakwira nezvikamu zvinodarika zvishanu zvishoma kubva muzana kana kuti 5.1% kwete zvinodarika zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6% sezvaraimbenge rataura. Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti vanotenderana nezvekutaurwa neIMF nekuti
pane zvinhu zvakaita seCovid yatakaona iya Delta variant yakamboti netsenyi ikaita kuti pave nelockdown yakabviswa mwedzi wapfuura, saka naiyoyo zvakare yakamboti dzorerei mamiriro eupfumi hwenyika. Saka izvozvo ingave chinhu chakaita kuti chidzorere matarisirwo ekusimuka kwenyika. Chimwe chinhu zvakare chinogona kudzorera nyika kumashure maringe nekufamba kwemagetsi. Magetsi iko zvino ave kuti netsei.
Asi hurumende ichiri kuti upfumi hunokwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.8% mukupera kwegore, ichiti izvi ichazviita kuburikidza nekusunga vemabhizimisi vari kunzi vari kukanganisa upfumi hwenyika nekutenga nekutengesa mari pamukoto uye kudhurisa zvinhu kunyangwe vanenge vawana mari nemutengo wakaderera pamusika wekuRBZ. Sangano rinomirira vemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries mumashoko kuvatori venhau rinoti zvekusunga vemabhizimisi hazvishande uye zvichapa kuti zvinhu zvitange kushayikwa muzvitoro. Mashoko aya atsindirwa nevaimbova gurukota rezvemari vari mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai BT.
Izvi takambozviona mikore yapfuura iyo. Vamasimirembwe Goodwills navampofu, vampofu vari Minister of Trade Robert Mpofu, vakaita bishi rekusunga vemabhizimusi neyainzi National Pricing Commission, kuti mitengo inokwira kana kuti it's a function ye supply and demand, kana zvinhu zviri zvishoma zvinotokwira. Apa chanyanya kuita chishoma inyaya yeforeign exchange. Foreign exchange ishoma, maus dollar mashoma. Auction yavaita iyi haisenzeba, yakoniwa.
Asi nyanzvi munyadzi zvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vati vemabhizimisi havafaniri havo kuregedzwa vachiita madiro aJorgina.
Vana muzvina bhizimisi vane responsibility semacommunity leaders, vanhu vekuti munyika vanenge vakatotarisirwa kuti zvavari kufunga zvinenge zvichizopa direction kuti upfumi hwenyika hunonanga kupi. Saka nekudaro vanenge vachitarisirwa kuti vaacte responsibility, vachiratidza kuti vanhu vari kuziva zvavari kuita, vasingaiti zvinhu zvekunyanya kutyora mutemo kunyanya panyaya dzezvemaridzi. Nekuti katasa mari dzakawanda dzinobva kureserve bank dzeauction dziri kuenda kuna vana muzvina bhizimisi vahombe vavavo. Hongu hurumende haifaniri kumhanya kusunga vana muzvina bhizimisi, nekuti pane zvimwe zvatinokwanisa kuita, inonzi pachirungu ya moral suasion, yekuti vanombotaurwa navo. Takatasa sei financial intelligence unit, vanhu vanodziwa nemuono uri mberi wakadzama wekuti vanenge vachitoziva vatori neumbowo hwakakwana. Saka umbo huu tichitarisa kuti vanokwanisa kuenda kune munhu waanenge watoona vachitomuonesa kuti taona kuti urikuita zvakati 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 zvimire, ukaramba uchizviita uchapedzisira wasungwa. Saka ndozvati kutarisira tozotarisa nyaya yekugadzira auction. Hongu ndizvo zvinofanira kunge zvichiitika kuti auction ngaigadziriswe iite zvekuti munhu anenge anzi awana mari achaiwana munguva yakakodzerawo. Izvi zvinhu zvakakosha nekuti zvinopa tinoti confidence muauction system.
Sachigaro weZimbabwe Anti Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vakatoyambira kuti vemabhizimisi vari kuita zveuori vachasungwa. Kuratidzawo kuti zvinhu hazvina kugadzikana, dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvekuti pamusika wemukoto dhora rimwe rekuAmerica riri kumbotengwa nemadhora mazana maviri emuZimbabwe kana kuti 1:200. Asi pamusika weRBZ Foreign Currency Auction richitengwa nemadhora makumi mapfumbamwe chete kana kuti 1:90.